Pane muri makumi matatu nesere dzakapisirwa dzimba pamwe nemidziyo papurazi reRobbinsdale kumhangura, uko muri gumi nesere dzakaburitsirwa zvinhu panze papurazi reKingspeak pedyo nechikoro cheLomagundi College. Purazi reKingspeak rakatorwa namuzvari Venenzia Kureva, avo vakaburitsisa mhuri idzi vachiti havasi kubhadharwa mari dzekugara mudzimba dzakasiyiwa nemurimi wechichena muna 2005. Purazi reRobbinsdale rakatorwa navaLeonard Matizanadzo, avo vanosevenzera muchiuto. VaMatizanadzo vari kubvisa vashandi ava vachiti vari kuramba kusevenza papurazi asi vachigara papurazi ravo mahara. Muzvari Tariro Rugara, avo vakaberekwa nekukurira paRobbinsdale, vanoti vanorwadziwa zvikuru nekupisirwa zvinhu zvavo nemapurisa nekuda kwavaMatizanadzo.
Saka pakugarisana kwanoita nevanhu akashandisa vanhu havabhadhari, saka mukunetsana vanoende vanhu ibvai, hatida kukuonai mukomboni. Vakabva vauya message of court wokuchinanzi Victor, nzeranzi Victor, ndakasvika nzina. Nopisa vakauya 3 times vekutanga, vakatanga vauya, vakatadza kunzwisisana nevanhu. Vadaidzira pepa zvikanzi vanhu vanofanira kubviswa muno mukomboni shishi. Vanhu vakati isu hatina kwatinoenda, tinoenda sei tisina kwokugara. Vanhu vakabva zvanetsana nevanhu vakadzokera, vakazodzoka futi kechi2 vakanetsana nevanhu vakadzokera kechi3 ndepaakangoya vanhu vari kubasa. Zvikanzi toda kuti vanhu vese vabude, saka isusu tiri kubasa. Akabva atongouya achitotanga kuburitsa zvinhu zveimwe imba, akatoputsa mudziyo yeye ipapo. Saka manje isusu kurarama kwatirikuita kutotiomera, nokuti izvozvi totsvaga zvidhina zvokuti vana vawane pekugara, mvura yakunaya. Akashandisa vanhu akwanisa kuvabhadhara emuridzi wepuroti washona. Kurarama kwatirikuita kwakatotiomera zvatoda kuti hurumende ipindire mukati unozvokuita. Wakaona kuti hurumende dai yange yakogonawo yangopa umwe munhu kuti pako apa pekugarawo zvakasununguka sehurumende yedu, nokuti upenyu hwatiri kurarama wakaoma. Izvozvi takaunganidzwa kumabhaundi emurungu, ungoda kungoti varungu ndovakotiwo ri kugara vachingonayiwawo vachingotambawo panze papo mabhaundi vamusi upenyu kuti mungave upenyu wakanaka unoraramisa munhu. Asi tanga tichingori neshuviro kuti kuhurumende kuchema kuhurumende yedu kuti dange atigadzirisirawo muno muzimbabwe tagona kugara zvakanaka, tawana upenyu wedu pakakodzera pekugara. Nokuti ukawana puroti ukawana pekugara akauya muridzanzi ndiwo puroti, kwanzi ibva ipapo auna nzvimbo. Saka torarama sei iyo hurumende yacho iri yedu. Ndakaberekerwa pano, ndakakurira pano, ndakatanga kushanda pano, nazvino ndopandiri. Saka upenyu wacho kutotiomesi kutoti pano ndopatutotipamusha.
Mumwe wevanhu ava vaTimothy Chauruva, avo vakashanda paRobbinsdale kwemakore anodarika makumi matatu, vanotiwo vave kurarama vachigara mudzimba dzinopisirwa fodya papurazi remumwe murungu riri pedyo nepavakapisirwa dzimba dzavo. VaChauruva vanoti vane chishoo chekupiwa panzvimbo pavo pekugara nehurumende.
Mamiriro edu akatooma muupenyu chaivo, hatisimborarama zvakanaka. Zvatotiomera nemagariro acho atiri panapa, nokuti kubviswa kwatakaita kusvikana nhasi madzimai ivavo vari kurara vakangoitawo kagurupu vari kumba kwemurunguwo, ndiakangoti nzirotsi. Saka tichiuyai mungoungana panapa. Saka upenyu hwato hwatotiomera, pokugara hatina. Tambuedza kumirirawo minda haisi kumbowanika, saka kana kwokuenda hatina. Kunyanya kuchema chacho chichemo chatinacho isusu tikutochema kuti dai tanga tawanisawo nzvimbo yedu yokuti ndikazvivakirawo ndiri panguo, ndichiti pano ndo pandakagara pasina anozondisumudzawo semabviro atakaita, ndinoona kuti upenyu hunenge wandirerukira. Ine tingangoti inini ndakauya panapa 77.
Vachengetai mandimika ava vaigara paKingspeak vanoti vari kudzingwa namuzvari Kureva mushure mekunge varamba kushandiswa vasingabhadharwe, izvo zvakapa kuti vanomhanara kubazi rezveminda.
Nyaya yakatanga pamushure mekuti mai vaiti tishande mahara vachingobhenefita kubva kwatiri kushanda vasingatipe mari vachitibhadha, muri kufanira kunge muchiripira dzimba ndedzangu ndindino opaleta. Saka pane zvinezvi takazozoona kuti hazviri, ndokuenda kuLenzi vakati Lenzi yakaiva akati adresa meeting vakati no, imi mai Kureva musari mani 19 line list yekuti munonge muchibhadharisa vanhu dzimba, nokuti imi hamuna chamakabhadhara kwavari. Saka chiita kuti vanhu havasabhadhare dzimba, asi kana muchishandirana navo shandai navo vachikwanisa muchikwanisa kuvapawo mari kuti vagone kuendesawo vana kuchikoro.
Izvi zvinotsigirwa nemutungamiri webato reZANU-PF papurazi iri, amai Tambudzai Kanota, avo vanoti kubviswa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika sezvo ivo vakabvisa murungu papurazi iri muna 2002. amaika anoti vanoti havana kwekuenda uye vanoti vaishandiswa vasingabhadharwe.
Tinzorera mumbeshera chanichase kazimwe fudzi wefowadhebwe kuenda kwacho ndokwatisini vanochikora nongobhuwa pano vachingoendawo kuchikoro zvakadaro apa vanacho futi vaitonjwanga vamwe vacho vazoti vapedza kunyorawo matesti saka vanongobhuwa pano vachiita sevachienda vozamai ava vakauya vakationa tiripo takasiwa nevarungu tiri mumukombo nemomo saka siku kuenda kwacho hatini mari yekubhadhara takaenda kulenzi. Because amai ava vaitishandisira mahara vasingatorese mari saka ndibva tazino unobvunzawo kulenzi kuti zvinoita hero tishandire mahara tisingaori mari vana vachikoro tinovaendesanei saka kulenzi ndovakatudzwa kuti dzimba idzidze dzeestate property hadzisi dzavo amai ava vasati vane list 99 plus hakuna munhu anoshandira mahara asingabhadhariri ndopatikazosiyana nazvo.
Muzvari Rugara vanoti hapana chavakasara nacho sezvo vakapisirwa zvekudya, mbatya, midziyo pamwe nemagwaro anokosha akaita semagwaro ekuzvarwa nezvitupa.
Nokuti midziyo yakatsva, zvikafu zvakatsiramba, hembe dzimwe dzakatsva. Zvotinongosara uri munhu neanenge wakasara naye nokuti maburitsira vaita zvinhu vaingoburitsa vokanda, havangasinii kuti muridzi wemba aripo vaingoburitsa pasina munhu. Mari dzimwe dzakashayika vangu vane mariwo vanadzowo tisina kuti hatisina. Saka zvinhu zviri kungotishungurudzana nhasi kuti saka kurarama kwatiri kuita muhurumende yedu kurarama kwerudzii ndozani yacho ndonyika yedu yacho here yatakasarudzwa kuti ndeyatiri kudai. Zvitupa chaizvo zvatsvira mumba mabheseni chitupa changu chatsva chachiri chepepa vana havana kana mabhete atsvira mumba saka ndotoshaya kuti vana chondovatoresa sei ini chitupa chakatsvira mumba mabhete ava akatsvira mumba nhamba uizive nemusoro kuti vangu vakwanisa kuchengeta nhamba dzese nenge chingoti zvinhu zviri mumba zvakarongeka zvotakatongogarawo setsuro dziri musango ndogara kwatukita tikutorerama totoshungurudzika zvisingaite.
Dzimwe mhuri dzinodarika zana dzakaburitswawo mudzimba pamapurazi anoti Twinlands neEnfields kuchakari. Mukura anoona nezvematunhu mudunhu reMashonaland West vaMike Mazai vanoti kune vanhu vakawanda vakadzingwa muminda nezvikonzero zvakasiyana-siyana asi havana huwandi hwavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamatizanadzo kanawo muzvari kureva kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Yave garoziva kuti panotanga zhizha vanhu vakawanda vanodzingwa mumapurazi vachipomerwa mhosva yekugara zvisina mvumo. Asi vanodzingwa vanopomerawo vana muzvinapurazi kuti vanovadzinga nekuti vanenge vasisade kubhadhara mari yemihoro. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.